Veruzhinji vataura neStudio 7 vati havasi kufara nerwendo rwavamugabe urwu, vachiti zvinorwadza kuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda achiita nzendo dzisina chadzinobatsira nacho nyika. Mumwe ane pfungwa dzakadai ndivaFrancis Machimbidzofa, vanogara mumusha weHatfield muno muHarare, avo vati rwendo rwavamugabe urwu runovarwadza nekuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda panguva iyo hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo nenguva, pamwe nekuva pamihoro yakakodzera.
Rwendo rwamugabe rwokuenda kumusangano wezvemakungwa zvakafanana mubereki asina mwana oenda kufisting yechikoro kusina mwana wake unofunda ikoko, nokuti maitiro ake anotoshamisa nyika yakaomerwa kudai. Vashandi vehurumende vasingatambiri iye achipedza ke mari achingokwira ndege zvisina nomusoro wese.
Zvataurwa navamachimbidzofa izvi zvatsinirwa namuzvare Rutendo Chademana, avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa iri pakati pedhorobha reHarare. Muzvare Chademana vati rwendo rwavamugabe urwu rwakafanana nerwemuvhima anoenda kunovhima mhuka yaasingadye.
Vamugabe vari kutambisa mari yenyika vachienda kumusangano yemakungwa imo munyika mava musina gungwa. Vari kutitambisira mari yenyika, hauendi ku Parents Day yekuchikoro kusingadzidzi mwana wako usina mwana anoenda kuchikoro.
VaAlbert Chidhakwa, avo vanogara muBelgravia muno muHarare, vatiwo chinonyanyo varwadza ndechekuti vamugabe vanoshandisa mazakwatira emari yenyika pazvinhu zvisina maturo, panguva iyo veruzhinji vachishaya mari mumabhanga.
Tinonzwa kukatyamadzwa zvakanyanyisa kuti mukuru wenyika ino aingogara muchadenga achifamba. Zvinhu zvakaoma kudaiwo munyika muno kumabhenga hakuna mari, asi tinonzwa kuti iye abuda anobuda sevanonzwa nguva nenguva. Mari iyo anenge aiona kumapei chaiwo, vanhu vasi kutambira, vanhu vari kurarama ari mumakiye kumabhenga vachitsvaga kurarama. Chinzwa kunzi mari hakuna, ari kupokana $20 inenge iri yemasirivha, asi mumwe mukuru wenyika ine anochiti purezidendi anenge achibuda paangodira achishandisa mari iyoyoyo nemari yematexpayers. Mari acho toshamisa kuti anenge achiiwana kupi imo munyika muchinzi hamuna mari.
Mapato anopikisa hurumende akaita seMDCT asvorawo rwendo rwavamugabe achitidai hurumende yaikoshesa raramo yeveruzhinji, vamugabe vangadai vachirega kuenda kunzendo zhinji votumira nhume kumisangano yakadai kuitira kuti vachengetedze mari yenyika. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati kunyange hazvo misangano yeUnited Nations yakakosha, musangano wezvinoitika mumakungwa uyu hauna chaunobatsira Zimbabwe nacho, sezvo Zimbabwe iri nyika isiri pedyo negungwa.
Tinoziva isu kutonga kwavamugabe havana basa nevanhu, vane basa naivo nemhuri yavo nevamwe vetingangoti ruling elite vari pedyo navo. Zviya zvokuziva kuti rudhende rwavatapa mupavement rwakamirira kuti rwuwane $20 kubva mabhank hazvivashayisi hope izvozvo. Munhu asisisina mwoyo, zvotaridza kuti shoma iyoyo mari yakabva kuda kumatobacco sales anga ariko akapera kana mazuva ano kana kuti achiri kunopera izvozvi pamatobacco sales flow muno muHarare. Ndo mari iyoyo inounganidzwa yotorwa yose iri cash, nokuti vanototakura iri $US. Tose tinoziva kuti pavanotakura mari havatakuri havatombofambi nekadhi kana rinenge rinonzi credit card, vanofamba uri musvo sekutaura kwavaita. Musvo iri $United States vanotakura $4 million pose pavanoenda mhiri kwamakungwa. Saka ukaona vane delegation yavanhu 50, wofunga kuti umwe noumwe anenge achipuwa pediamu yake angava mamiriyoni mangani avanenge vashandisa emapediamu, tisingaverengi mari yokuhaya ndege, nokuti ndege yavakaenda nayo indege yokuhaya iluxury ndege yekuti kana urimo unenge uri mungana mu5-star hotel. Vari kugara mutambarakede muyezimbabwe ichidya nhoko dzezvironda. Vakuru ava havasina mwoyo, handizivi kuti kwegura here kunovadaro kana kuti munhu angogara zvake akaoma mwoyo.
Vaguti vati hapana chikonzero chekuti vamugabe vaende kumusangano uyu nemudzimai wavo amai Grace Mugabe, avo vanozivikanwa nembiri yekutenga zvinhu zvinodhura pose pavanoenda kunze kwenyika. Vagutu vati vamugabe vave munhu ave kutonga nyika ari mundege sezvo vachigara vachiita nzendo dzisingapere.
Zvotishamisa kuti kuchiri kuenda kunotaura kusamit here kana kuti va kunofambavo kumbonoshopa nokunoonavo Manhattan kuNew York, sezvo taona vaenda nadzimai vavo Grace Mugabe uyo anozikanwa panyaya dzokuda kufamba achiita shopping achitenga zvinodhura. Isi tongoona sekuti uyu wangova mukana wava Mugabe nemudzimai wavo nema tingangotiwo mahangers on kana kuti maleftenants avo kuti vambokwira zvavo ndege vanakirwe nendege voenda kuNew York voswera vachidya mari yenyika isipo shoma iyoyo vachishopa varu Manhattan vodzoka vakazadza ndege yose neshopping. Tinoziva kuti ndege yavano haya vanenda nayo luxury ndege Boeing 767 iyo yakakosta mari inoita $3.5 million pavakaenda ku Singapore nokuMexico mazuva masva mapfuura. Ndovanga pari zvino yatokosta mamwe mamiriyoni angangowana maviri kana matatu vachienda nayo kuNew York, nokuti tose toziva kuti eZimbabwe yakaparadzwa navamugabe, haisina kana ndege kana imwe zvayo inokwanisa kuti ifambe ichibuda muno muZimbabwe ichienda kune dzimwe nyika, kunyanyanyanya nyika dziri kure, anonziwo malong haul flights muchirungu.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe kutinzwa kuti musangano uyu wakakoshera chii kuZimbabwe, asi mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba avo vatatadza kutaura navo zvakare vakabuda mumapepa nawo masvondo mashoma adarika vachiti kuswerombeya nepasi rose kunoitwa navamugabe kunoratidza kuti vane hutano hwakanaka kunyange hazvo vachigara vakaenda kunorapwa kuSingapore. Vamugabe vakaperekedzwa kumusangano wekuNew York uyu nemudzimai wavo, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba raShembengegwi pamwe negurukota rinoona nezvemvura pamwe nemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.